Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. Mapako echinhoyi aya anozivikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo Nyamakwere. Mambo Nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo Chinhoyi vane zita rakazotumidzwa guta rechinhoyi. Mambo Chinhoyi vaishandisa mapako echinhoyi kuhwanda varwi veMandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari munavisa akapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guys like kachukubva kumusoro we don't even know kuti what's going on machairs right anything and so we're just walking it's more like sauya kuzoona mvura panapa if we came to see machairs.
Muzvari munavisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haasisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakutoka vakatisa so vane mapush like mine vanotsvedza vakadoma I think this is improve.
Mumwe mushanyi vashadzeki muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinhoyi kezi.
Matubiti pachemi inenge iremaholivhesi vavuya mahwanda zvafanana nangaya nevamajuda seyadika mwana rupanoti adzokera kuchikoro akatibata bhuku rekuchikoroka zvinhu zvive zvaamopractica.
Asi mumwe mushandi wezimpact uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti zimpact haingapinze basa munhu anoshanda pahoridhe chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru wezimpact muchinhoyi muzvari Mandi Chemere ava vanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The tour guides edu they are always available munhu anorequesta MBP they are not for free.
Patabvunza kuti tour guide anobhadharwa marii muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 10 nemashanu kupinda kunoona mapako avo vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwahwa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dzirimo aya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore 6 kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora 10 kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini nunurai jena.